mutemo wenyika unotibvumira kuti titore map any farm asi takamboti timbomira yezvinezvi mapurazi anga ari ebipa bilateral international agreements atakatora kudhara ayo takatora asi yezvinezvi atanga tisatatora tombomira kudzamara taona kuti vakamira sei
ko pane vakaendesa hurumende kumatara vachiti vari kuda mari iripo here mari yacho yekuvabhadhara zvinenge zvaakufamba sei
takabvuma kuti tinobhadhara kana yapo tinovabhadhara
asi iyo hurumende iri kuenda here kumatare kunopikisa mimwe mitongo yakapuwa nematare ekunzaya
kana iyoyo yakaitwa kuparis takapikisa kupikisa tinopikisa dzese dziri kuitwa
saka mune chivimbo chekuti muchakwanisa here kuwana iyo mari iri kudiwa yepamapurazi zvinenge zvaakufamba sei kana kuti muchaitawo evaluation yenyu
no evaluation yakabvumirana ndosaka pakapiwa judgment asi isiwo tangomirira minister of finance kuti kana tingawana mari tobhadhara